Hongu wa Zulu ndaenda kumbuzi kuno kune ndingati pachirungu story state mashops awanga akapwanywa misika yakapwanywa zvivakwa zvavanga achitengesera zvakapwanywa mabuckets mafoni zvinhu zvemagetsi zvaitengesa zvakapwanywa zvizhinji zvacho ndabatikana zvakanyanya pakuti vatadza here kupe vanhu notice kuitira kuti vanhu vabvise zvinhu zvavo zvinobvisika marata chaivo pa pasina chikonzero chekuti magreda apwanye marata panga pasina chikonzero chekuti mafoni evanhu apwanyirwe mumashopi
vanhu vaiti kudii
vanhu vari kuchema kana neni ndachema nekuti ndarwadziwa kuti zvaita sei kuti savana vezimbabwe tisvitsane pakadai tisingarangariri kuti hakuna kunonzi kuchenese guta kwokupwanyire mafoni emunhu akahodha kuti atengese zvandirwadza zvakanyanya
asika vamwe vehurumende vari kuti vanhu vari panzvimbo idzi vane mapepa akawanikwa kuburikidza newori
hakuna zvakadaro vari kunyepa nekuti vagari vandanga nichitaura navo vainga ichitengesa pavanga vari apa vari kuti ivo vaitobhadhara rendi kumuridzi wecomplex saka vaibhadhara rendi yavo ende muridzi wecomplex akapiwa assurance necouncil nehurumende local government kuti hapasi kuzoputswa saka ivo zvachose havanga vasingatombofungiri kuti pachaputswa ende marecords emarendals evanga vachibhadhara vatiratidza kuratidza kuti vanga vane direct communication necouncil nehurumende pamwe chete nemunhu wavaibhadharire rendi ndosaka nevakanga vakagarisika kunyange pakazoti council yaite decision negovernment kuti vaakundoputsa kusei vasina kuvayambira kuti taakuye kuputsa mangwana dzisai zvinhu zvenyu
zvii zvakaputswa apa
vanga vachiputse mishini yavanhu mishini inoshandisa vanhu kupope mapopcon vanga vachiputse mafoni akahayiwa vanga vachiputse zvinhu zvinoshandiswa nemacitizens kurarama zuva nezuva that is unacceptable some of the women are pregnant vanga vane nhumbu vamwe vacho vatoende kulabour because they couldn't stand kuone zvinhu zvavo zvichiparadzwa and they never looked havana kana kutarisa vatopfuure mberi nokupwanya then they went away that is unacceptable unacceptable
muri kuti here vari kuita zveuori vasasungwe vangarivuno
kana pane vari kuite uori ngavasungwe kuti vanga vavanani whoever they are ngavasungwe izvozvo hatitombotsigiri uori asi pointi yedu is on the human side kuti humanity inokudzidzise kuti chii ungapwanyire munhu usi kumupe pekuenda here hongu misteki yakainzwa hongu pane zvakakanganiswa izvo zvese hatingarambi asi procedure neprocess yavanofanira kutora ndo yakashata procedure yavo yekuti havasi kuudze vanhu ende kana maone kuti pakakanganiswa huori kana hwakaindwa nekanzuru kana nehurumende vandoo vane problem saka zvoreve kuti imi vanhu vari kupihwa pekutengesera paground havafani kuita be that on behalf of council and government saka izvi kuchizouya muputsire vanhu musina kuvape alternative and uye musina kuvataurira and uye musinawo kuvabvise zvinhu zvavo zvavanofanira kunge zvavakatenga zvokutengesa at least you should notify them vobvisa but they didn't do any of that saka isusu kana pane wori ngahuinvestigato nokuti hatitsigiri asi kana wori wacho manje haufaniri kuti macitizens aite be the brand yewori huri kuinzwa nevari kuite wori ndo pane problem yedu ipapo kuti the human aspect lagged in what I saw
asi pane zvamuri kunzwa pane vaka sungirwa here nyaya dzehuori
hapana kana case one kana nyaya one yatanzwa yehuori yekunzi vanhu asungwa nekuda kwehuori hwekuise vanhu pavanofanira kunge vasiri asi chatiri kuona vanhu mavenders nevanhu maordinary citizens ari kupwanyirwa zvinhu zvavo nezvinhu zviri kubiwa zvizhinji zvavo zvatorwa zvabiwa zvalutwa nekanzuro zvikanzi zviri kuendeswa kutown house yino ukaenda kutown house vari kuti hatina zvinhu zvavanhu saka zvoratidza kuti vatotore mukana wekubire macitizens wekulute zvinhu zvavo saka but no single case yekuti pane asungwa but what we are seeing are citizens paying for the price that is unacceptable.